iapplication iri kutaura kuti kodzero dzevanhu dzinosanganisira kodzero iri musection 59 yeconstitution inotaura kuti munhu ane kodzero yekudemonstrata nekupa petition, kodzero inotaura kuti vanhu vane freedom of association nefreedom of movement, kodzero inotaura kuti vanhu vane kodzero dzokuita nyaya dzepolitics dziri musection 67-2 dzatorwa nekamutemo kakapaswa nemupurisa uyu. Application iri kutaurisa kuti statutory instrument iyi yaitwa nemupurisa. Mupurisa haana simba rekuti angaite statutory instrument. So zvinhu zvaiitwa nevanhu vasina hanya, zvisina musoro. So ndo application yatiri kufaira.
Kana muchiti yanga isingafaniri kuitwa nemapurisa, ndiani aifanira kuita?
Pamutemo wedu weconstitution, parliament ndo yega inotonga mutemo, ndo inogadzira mutemo anonzi pachirungu maacts of parliament. But parliament, constitution inozotaura kuti muna section 134 kuti parliament inogona kupa mumwe munhu kuti apase mutemo. Mutemo iwoyoyo usingapaswe neparliament unopaswa nemunhu abvumirwa neparliament anonzi maregulations kana kuti subordinate legislation. Ndoaya anonzi mastatutary instrument amunoona, amunonzwa kuti minister apasa statutory instrument 64 minister of trade, yekuti zvinhu zvekusouth africa tiri kuzviona muno maregulations. Zvino mupublic order security act hamuna simba rakapiwa kana iye minister chaiye rekuti aite maregulations. Simba riripo badzi simba rekuti the regulating authority can issue a notice mugazette yekuti ndabhana. But kwete statutory instrument, once wangoita statutory instrument waakuzviti iwe unotonga, wakapiwa simba neparliament redelegated legislation hauna. Saka tisatamboenda kure, chinhu chakatofa nekuti vachigadzira zvemutemo izvi zvinenge zvinovanetsa. It's ultra virus section 134 yebumbiro remutemo wedu idzva reconstitution yeZimbabwe.